Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2019, nguva dzava 7. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Even nezuro ndakabvakatira general hostel yedu inosevha mashonaland east yese. Vauta hanzi hatina mari yedizili yekuti tiise generate. Handidi dizili racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheta mutheta musikame operation nekuti hakuna chi, hakuna magetsi.
Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uko Zesa ichiti zviri kukonzerwa negwenya remarasha rekuhwange ravari kutarisira kugadzira nhasi.
Mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonvheta kumaus dollars yaakutosvika zvayo kuma60 US dollars kokoko. Handimaona maitiro azvo. Uku nei rimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika pati.
Sangano revarayiridzi reZimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZesa inoti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zvakanyanya munyika yose iri kukonzerwa nenyaya yekuti gwenya remagetsi remarasha kuhwange harisi kushanda zvakanaka. Izvi zvauya apo vanhu vakawanda munyika vari kuti kudzimwa kwemagetsi uku kwanyanyisa uye havasi kuziva nguva dzaanenge achidzimwa kana kuti dzaanozodzoka. Asi veZesa vavimbisa kuti nhasi manheru ano zvinhu zvinogona kunge zvave nani kana vagadzirisa gwenya iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZesa vaFulad Gwasira.
Tine dambudziko rakaitika kuchitesi chehwange pastation chinova chiro jenareta rakati kurei. Saka ndiko kushomekana kwemagetsi kuri kuonekwa nemakastoma edu kuchitaridzira iko kuti loadshed inenge yapedzerei. Tinoonawozve kuti maimports edu magetsi edu anobva kunze haana kuwedzera. Saka load shedding yedu ine mastage mairi. Pane yekutanga inoita makuseni nemanheru, kuzoita yatinoti stage 2 inotanga makuseni kusvika 10 manheru. Saka nekufa kwemichina uyu load shedding yedu yepari zvino ipastage 2.
Saka gwenya iri riri kugadzirwa here? Zviri kufamba sei?
Gwenya iri kugadzirwa tinotarisira kuti panguva maoro anhasi gwenya iri rinenge radzoka, vava kukwanisa kupa vanhu makastoma edu magetsi kubva kumageto kudzemanheru.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti dzimwe nzvimbo dzakaita sezvipatara dzinenge dziri kumbodzimwawo magetsi zvaakukanganisa vanhu ikokoko. Zviri kufamba sei? Hadzisi nzvimbo here dzisingafaniri kudzimwa magetsi idzi?
Kambani yeZesa ine urongwa hwekuti haidzimi zvipatara, haidzimi panopambirwa mvura, haidzimi maairport nemawater pumping nepane zvinochengetedza nyika ino. Izvozvo zviri kuitika. Ndinofunga kuti ari kutaurwa aya haasi mageneral hospital, nekuti kana tine dambudziko tinospeya mageneral hospital chete, hatizonge tichitarisa makliniki. Nekuti madzirongo akaita magetsi, tambo dzacho hakuna kunge kuine pfungwa dzekuti magetsi anezenge achienda. Saka tambo dzacho dzinenge dzisinge dziri mumisha yatinogara, tambo dzacho dzinenge dzichiti patinodzima misha iyoyo magetsi anoenda kumakliniki akaita saizvozvo.
Vari kutaura ava ndeve kumarondera general hospital, vari kuti magetsi ari kupota achienda ikoko.
Zvinoitika ndezvekuti ichi case inofanira kutariswa kunzi yakamira sei, nekuti manetwork edu akati kurei kunoitika dambudziko rekuti magetsi anofa anonzi matechnical fault pano kana pane chimwe chinhu chinenge chapa chinoda kuti chigadzirwe tokurudzira vese vane macrystal installations kuti vakanga vaita dambudziko rakaita sairoro vange vachifonera zvita kuti tigone kuti tichibatsirana kuti tinge tichidzosa magetsi nokuasika nekuti dzezesa ine yatinoti breslot nzvimbo dzisingafani kunge dzidzimwa magetsi idzodzo adzidzimwa magetsi.
Mutauriri wezesa vafulad gwasira vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mumiririre wemarondera central muda reparamende vacaston mateu vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nguva chipatara chemarondera general hospital chinenge chisinawo magetsi zvoisa dunhu rose remashonaland east panjodzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vamateu tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu zvamira manyamamiri mirongo. Taimbowana magetsi 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezuro ndakabvakachira general hospital yedu inosevha mashonaland east yese. Vauti hanzi hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generator. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheatre mutheatre musitame operation nekuti hakuna chi hakuna magetsi. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mashi east yese zvatoiipira.
Ko, zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nhai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vaakutongodziya, hakusina anonzi mamochari chaiwo. Maona kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize, toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya na10 mausiku vanhu vese tavara na5 makiseni odzokera zvakare.
Iyo hurumende iri kuti kudii nenyaya iyi pamunombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende tanzi chagadzirisa but paikati chagadzirisa pacho zvatowesi because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune chaasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kukaribhu. Saka vari kugadzirisa mustage 1 but takazonzwa zvakunzi zvinhu zvose zvaawesi, the situation is worse. Asi haisiri nyaya yemvura iyi, yanyaya yekusarongeka kwehurumende yedu.
Avo vanga variri mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vachitaura vari parunare kumarondera kwakare. Mutungamiri wesangano revarairidzi rezimta vapo Gundani vanoti nhaurirano nehurumende panyaya yekuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari dziri kunonoka kupera zvasiya vashandi vasina chekubata sezvo mari yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba. Nhasi dhora reRTGS pamukoto range richitengeswa nemadhora mapfumbamwe padhora rimwe chete rekuAmerica kumabhanga, dhora rekuAmerica richitengwa nemaRTGS matanhatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vagundani avati hurumende yakundikana kuzadzikisa chivimbiso chayo chekuwedzera mari yevashandi mwedzi uno.
Kubva pakawedzerwa mari muna April pakaita chibvumirano chokuti kana June akusvika panenge papera hurukuro dzokuti imwe mari iwedzegwe muna June. Zvino June wacho ndo watasvika nhasi uyu. Zvino mapayday asvika mari hadzisati dzawedzerwa. Hongu basa rokugara pasi vanhu vachitaurirana rakatanga svondo rapera iro. Asi chinonetsa zvino kubva muna April kusvika iko zvino izvi zvinhu zvanyanya kushata zvokuti maprize acho aakutyisa. Zvanyanya kuipisisa zvokuti iko zvino izvi vashandi varayiridzi havachagona zvachose. Ndo dambudziko ravapo zvino mudrayiridzi wega wega mushandi wehurumende wega wega paari aakungotarisa achishamisika kuti izvi zvaakurevei izvi. Nemhaka yekuti maprize acho akutyisa mukatarisa madhiji emawashing soap mapowdered washing soaps aya anenge achisvika kuma$40. Mukatarisa macooking oil kana mazowe chaiwo kuti ndo chinhu chingatarisirwa nemunhu kuti angaisira mwana wake kana kuti iye anwewo zvave kuma $21 zvakadaro izvi. Saka zvazvinoreva iko zvino ndezvekuti mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonveta kuma US dollars yaakutosvika zvayo kuma $60 ikokoko. Handimaona maitiro azvo. Uku nei rimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika papi. Saka izvozvi ratova dambudziko rakakura rokuti hazvishamisi kungomuka hungoona kwatinoshanda kuzvikoro uko, hungoona pasina munhu akwanisa kuti asvike adzokere kubasa. Saka situation yakaoma zvakanyanya-nyanya.
Asi kana muri kuti nhaurirano dzakatanga muna kubvumbi kana kuti muna April kusvika pari zvino pasina chisungo chamati mabuda nacho muchiwirirana nehurumende, chii chaizvo chiri kunetsa?
Ndiri mubvunzo watinawo kana tichitaura nehurumende kuti chiri kukunetsa ichi, sezvo tatine nguva yese kubva muna April iko zvino tatosvika muna June, zvakona zvakare muna June. Chii maita basa mukabvunza mubvunzo iwoyo? Ndo mubvunzo watukuvabvunza kuti kuchazonetsa chii apa, nemhaka yekuti handiti munoona kuti kana zvinhu zvakanyanya kuipa, kana iko kutaurirana kwacho kungotambisa nguva, zvinhu zvinenge zvichikwangoti zvingogadziriswa zvichienderana neinflation.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare vari muHarare. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeredhiyo yeCapital Talk 100.4 FM nehurumende vakataura nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi. Vakativo amai Grace Mugabe avo vaive mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari mapurazi 16 uye vakati havasi kuzokakata mutungamiri wemudc vaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg. Tikatanga nekuvabvunza nezvemapurazi anonzi ana mai Grace Mugabe avo tisina kukwanisa kubata.
Haisi nyaya chete kuti kwai nai Mugabe ndiwa nemapurazi kwayo, hatisi vedu uwandu hwemapurazi wanai Mugabe, asi kuti vana akawanda chezvo. Asi havasivo vega nai Mugabe vane mapurazi akawanda, ivo vaMnangagwa nevatungamiri wavo nevanhu vavo muarmy nevanhu vemucio nevanhu vekuprison nevanhu vakupolisi nevanhu vemucentral committee leader chigezampir nemadirectors nemapermanent secretaries ezano vane mapurazi akawanda. Saka zvinenge zvisiri pachokwadi pachena pamhene kuti titi nyika yese nai Mugabe chete ndiwa nemapurazi akawanda, aiwa kune kwakuda kushandisa simba kusvibisa nai Mugabe. Nai Mugabe vane mapurazi akawanda asi havasiriwo vega. Saka tirikuda kuti mutemo kana kuti policy yegovernment ibate munhu wese, isangonanga vaya vaunorenga kana kuti vaya vausingati kana kuti vaya vatingawirirani newe. Kune kwakukonwa kutonga, vane vakuita utongo hwava Mugabe, pane pasina new dispensation, pane pasina second republic, etadzoka to the old days zvokuti adza kutonga vachishandisa mutemo, one law for Ruhanya and another law for the rest of the country. It is not right.
Totarisawo imwe nyaya yavakabata inyaya yeupfumi, vachiti zvinhu zvakaoma asi vari kuedza nepose pavanogona kuzvigadzirisa, nekudaro vanhu vanofanira kushingirira. Munoonawo sei mashoko aya?
Chinofanira kutanga kugadziriswa ipolitics kuti vanhu vanotongwa sei, munhu unowana utongi sei, unotsarudzwa sei, unosvika pachigaro chenyika sei. Wanzi mukagadzirisa izvezvo, zvinoreva kuti munyika mune musina makakatanwa kana kuti anengati macontradictions nemadifferences anoita kuti vanhu vanoda kuinvesta, vanhu vanoda kusima mari dzavo vasauya. Saka the biggest problem yetinayo is the decomposition and corruption of the political. Saka panoda mapolitical reforms okugadzirisa that district yekupolitics. Asi tine district futi yekupolitics. Chimwe chikuru ndechekuti nyaya youori chinhu chikuru chabva nezanu kuma 1980 kusvika nhasi chavasingagadzirisi. Saka hapana zvitsva zvavari kutaura vaMnangagwa nekuti zvimwe izvi zvagara zviripo. Asi nyaya yepolitics dzemuZimbabwe ndodambudziko guru rinoda kugadziriswa. Kana politics dzikagadziriswa, ikonomi yedu ichanaka. Asi vaMnangagwa vanofunga kuti vanokwanisa kuti kugadzirisa economic sector vachiita mareform ekuekonomi kusina mareforms of politics nokuti zvinhu zveekonomi zvinoda rule of law.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Petsai Ruhanya, vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, South Africa, vari parunare kuSouth Africa kwakare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we're chifty. My Isabel. Yeah, bro. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sister. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini noitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony, the dance of Fada. Magatera Studio 7. Waya, muza waya, waya.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Constant Bernard vanoita basa remumba. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Mungati tsananguriro kuti imi semudzimai muri kubata mabasa api munyika pari zvino?
Pari zvino ini ndiri kubata mabasa emumba, ndiri kuMount Pleasant ndichishandiro varungu vachena chaivo.
Zviri kuendeka here takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika? Munowanikwa muchitambiriswa mari yakawanda sei mwedzi wega wega, uyezve munoipiwa sei?
Zvinhu hazvikumboendeka, hazvi kumbofamba. Zvinhu zviri kurwadza nokuti mari yatiri kupiwa, tiri kupiwa ma250 RTGS bonds ndeyatiri kupiwa. Saka zvakangotiremera nokuti mari haisimbokwana. Mafuta ekubikisa ari kuita ma$32. Rice rokuti 5 kg iri kuita $30. Mapedzi chevana, ndinemwe mwana form 3 ari kuita $8, mamwe ma10. Saka zviri kungorwadza sipo dzekugezesa ma7 mageisha sefi i27. Saka hazviri kurwadza, pereke haisimbokwana ende tiri kusirwa mueco cash.
Saka munozvigona sei mwedzi wega wega kuti muraramise mhuri nemari yamuri kutambirai?
Kutokiya kiya chaku kungotiwo tangotenga hupfu, tembotenga chingwa. Ezvino chingwa chakuita 560 bekazini. Saka tangotenga hupfu tobikawo sadza kuseni, tozongozoonawo manheru tobikawo rimwe. Nekuti zviri kurema kuti tichitenga chingwa mari haizokwane. Saka tikatengawo hupfu, tikatengawo cabbage. Mhuri yatorarama as long mune sauti pamagetsi apa pari kurema, cause magetsi ari kuenda every day. Saka takutongotirarama nokubadza macardbox tobva tabika sadza. Tongorara tabika manheru tozongozoti mangwanawo tongobadzawo macardbox tongodzisawo sadza zvatongofamba zvakadaro.
Mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kuendesa vana kuchikoro nezvimwe zvakadaro?
Mhuri ndine vana 3, first born ari form 3, 2 acho iZ6 ne3rd wacho akuenda grade 1. Saka izvizvi ndakutongoti form 3 ndiwanda kumbopushawo taende kumberi ne ava 2 ava vagrade 6 negrade 1 zvaoma, cause mari yacho ndiri kubhadhara pemonth iri kudiwa, zvikoro zvacho zvinodhura. Saka ndambotiva mwambomira ndo chikoro nekuti mari haizokwana. Saka ndombotiwo ndakamboitawo mapart timewo kunenge wanziwo yamu wacho yemusukewo, kana ndapedzawo basa kwangu palunch papai ndomhomhanyawo part time ndokwanisiwo kutiwo ndoona bhadharo uyu ari kuenda form 3.
Ko kumusha kwakamira sei? Munochengeta here vari kumusha kwamunobva sezvamuri kutaura kuti munoshanda mudhorobha?
Kumusha tiri kuchengeta, kumusha kuna mai variko kumashonaland westuku tinovachengetawo, but zvekuvachengetawo zvezvongoti wangowanawo 1 kg yeshuga, 1 kg asi zvakatooma kozvizvi kuti tikwanise kuvapa zvese zviri kunetsa saka tinongoto pateita kwanisawo ndopatikuvapawo ende musha kwacho kuri kurwadzira kuti apedze takadzingwawo tikunzimiso 20 June tofanira kunge tabva kumusha ikoko ndokwanga ndakawanawo kumusha sa zvozvi kurwadza nekuti tanzitidhe nehurumende takagara zviri pamutemo
manga makapiwa kumusha uku nani uyezve ndiyana akuti mubve ikoko kwamanga makapiwa
kumusha kutanga takapiwa naDA ndiyakatipa DA uyu anenge ari kwazvimba nachizvimba chavanga varipo bvatisendera maoffer letter bvatigadzirira zvese bvatipa misha kubva 2000 tichigara kumusha uku zvese tinazvo bvatatopiwa minda yedu tichigara zvakanaka but panguva yahurumende yaED kwakuti yanzi mimagara zvisiri pamutemo hamunoti makabva kupidzokerai kwamakabva isusu ndokwandakakurirawo mashonaland west nyange mai vangu nini ndokwavakakurirawo izvozvi pakatouya masoja 7 mapurisa 7 vamwewo varume vakasvika kwaudza mai vangu tinimibva ipano mai vangu vose munhu akura kwakuti aiwa nini ndaondogariswawo nemwana panapa kwakuzondifonera ndakutobva kuno kumont pleasant kwakutoenda kumashonaland west kumusha ndokunzisainai sa20 June munofanira kunge mabva panapa mudzokere kwamakabva panapa bhanana nzvimbo yenyu panzvimbo yaminista minu minista woupiwo asi kwedu kumaminista akazara ndovari kungopiwa futi nzvimbo idzodzo futi zviri kutirwadza isu kuti saka maminista anopiwa minda pamusoro peminda here
mungati vanhu vangani vanogara munzvimbo iyoyi
kwedu patakadzingwa isusu vanosvika 700
panonzi pai panzvimbo apa
ava panonzi pamapinga muchingobva pagreat dike
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu kana kuti our lives chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana ekubvumidza ungochani muhurukuro yedu tabata mufundisi wekereke yeCatholic Church Father William Guri tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Father Guri
manheriwo akandemiri
Father Guri nhasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana svondo rino takaona mutongi wedare achipa mutongo wakarerekera mukubvumidza kana kupa kodzero kungochani munyika iyi munoonawo sei
matongerwo akaitwa anotipinza mumakakatanwa ekuti kune rimwe rutivi tine maziviro kana mazivisiro okuti muAfrica tsika yechingochani haisi inobvumidzwa asi kune rimwe ritivi totarisawo pane mitemo yataa kushandisa mazuva ano inonzi constitution nezvainosungira kuti dzinove kodzero dzemunhu wega ega tiona tichipira makakatano ekuedza kuti paenzane kuti zvatinonzwa isusu nekutarisira nekufunga sevanhu vatema vemuAfrica nezvatinosungirwa kana tamberi pedu bumbiro remutemo saka ndakatarisana nemaererano nekufamba kuda bumbiro remutemo ndinoona chiri chinhu chakanaka chakaitwa nedare rekuBotswana kupa kodzero dzavo kuvanhu vanoita zvechingochani munyika yeBotswana
tinoonawo kuti kuchamhembe kweAfrica Botswana yabatanawo neSouth Africa ndeimwe inobvumidzawo zvakare chingochani asi Zimbabwe haibvumidze izvi mungatarisirawo here kuti mune ramangwana Zimbabwe ingateverawo dzimwe nyika dzakaipoteredza
hongu ndinotarisira kuti Zimbabwe ichasvika ipapo nokuti kubvisa mitemo inoshungurudza vanhu vechingochani mitemo yakaiswa nemakoronyera kana kuti necolonialism kusati kwauya varungu kwakava kusina mitemo yakadai saka tine mitemo yakawanda yakadzikwa nevarungu yairambidza zvinhu zvakasiyana siyana yatakacharemerwa nayo iwoyo mutemo unosunga vanhu nda zvechingochani mutemo wakaiswa nevadzvanyiriri wakanga uine chinangwa chokudzvanyira vanhu vatema ivo vadzvanyiriri vakare ivavo ndoo vakati nyorera inonzi customary law. Isusu kwa Afrika takati sinachi inonzi customary law. Zvinhu zvatakanyorwa nana mudziti venative affairs department vaya vaya. Ndoo vakasarudza zvavaiona ivo kuti patsika dzedu vanoda kuzvishandisa secustomary law yedu. Zvavakasarudza zvacho izvozvo zvinhu zvaivabatsira kuti vatore vanhu vedu vachivagona kuvashandisa nokuita mari navo. Vane zvinhu zvakawanda zvanga zviri mutsika dzedu zvavasina kupinza mucustomary law yedu zvavakasiya kunze nokuti zvanga zvisingaenderani mberi nezvido zvavo kana nemainterest avo. Saka kana takatarisana nemutemo unosunga ngochani kuZimbabwe nekuSouth Africa tichiri under British rule, mutemo iwoyo wanga uri mutemo waidzvanyirira vanhu vatema. Tisati takurumidza hedu kugumbuka nekushatirwa kunzi muprista ari kutaura uyo ari kukurudzira zvichingochani. Ndiri kutaura takanangana nemutemo, manzwisirwo ari pamutemo nemashandiro aita bumbiro remutemo unonzi constitution. Handisi kutaura nezvemutemo wamwari kana mutemo wezvitendero kana mutemo wetsika dzevanhu, asi mutemo unotisunga mune zvematongerwo anoitwa nyika dzedu kana tama republics sezvataita mazuva ano aya. Saka indotarisa kuti Zimbabwe sedemocratic republic yaakushandisa mutemo unobva musarudzo dzevanhu, unoda kuita zvido zvevanhu nekushandisa process inonzi democracy yokuti zvinodiwa nevanhu zvinoiswa pamberi pevanhu vovhota vosarudza vobvumirana zvavanenge vabvumirana. Tikanyatsoteedzera makwara chaiwo edemocracy nerepublicanism, Zimbabwe inofanira kuti izosvikawo pakubvisa mitemo iyi yakaiswa nemakoronyera yaidzvinyirira vanhu vatema.
Fadha Guri, munee muri kutsigira neimwe nzira kuti chingochani changa chagara chiri mutsika dzechivanhu?
Hongu, pandakaita dzidzo zvangu paUniversity of Zimbabwe zvinhu zvatakaona zvokuti chingochani chakanga chagara chiri mutsika dzevanhu. Zvakaita varungu ndezvekuti vakachiita yatinoti criminalize, vakachiita problematize and criminalize. Chingochani chakanga chirimo mumagarira aita vanhu, asi chakanga chisiri a crime, chakanga chisiri a problem. Pane mabushman paintings evakuru vakare anoratidza kuti tsika yechingochani yaizivikanwa nevakuru vekare varava. Saka chakaitwa nevarungu pavakaisa mutemo wawo ndechekuti vakachiita chinhu chinosungisa, but kuvapo changa chiripo chichigamuchirwa nenzira dzakasiyana siyana mumagarira aita vanhu, asi changa chisiri dambudziko rachakaitwa nevarungu kuti chive dambudziko.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu Fadha Guri. Dai nguva ichiwedzerwa taiiwedzera tinyatsokurukura.
Handinga ndatenda wakande miri mese nevateereri.
Manga makateerera kune mufundisi wekereke yeCatholic Church Fadha William Guri, avo vari muAnnapolis muMaryland muno muAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti pachirongwa upenyu hwedu, Our Lives. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum yarova iyo Bulawayo Chiefs 3-0. Yada yadamburawo Chapungu 2-1. Black Rhinos yaita Mangange 0-0 neZPC Kariba. Herentals yakunda iyo Harare City 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, ukozesa ichivimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri nhasi sezvo magwenya remarasha rekuhwange Thermal Power Station ranga risiri kushanda zvakanaka richiwedzera kushayikwa kwemagetsi rave kugadziriswa uye zvichitarisirwa kupera nhasi. Sangano revarairidzi rezimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka zvasiya vashandi vasina chekubata. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, uye vateereri musakanganwe kuti tine chimwe chirongwa chinoitwa mangwanani ega ega kubva musi wesvondo kusvika Monday kana kuti muvhuro mangwanani nenguva dza 6 kusvika Friday nenguva dza 6 mangwanani zvakare chinoitwa ne Studio 7 asi iko zvino ndombokusiya imina Chris Gande muchiteerera nhau dzeIsindebele ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 hlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uveza unkosikazi Grace Mugabe njengomkhuquluzi wenotho olamaplazi alithumi lasikhombisa.
Ebekhuluma nje ichithe isikhathi yikho nje simuze compare ke ibhondi lama-regional currencies ukuthi hayi ibhondi lamandla.
Umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa namhla ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi amukele abantu.
Angilamandla okukhuluma ngalokhu kodwa kukuliqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uveze unkosikazi Grace Mugabe njengomhuquluzi wenotho olamaplazi alithumi lasikhombisa. Ekhuluma lomsakazo weCapitalk FM eHarare izolo, uMnangagwa uthe uhulumende uphakathi kokucwayisisa amathola amaplazi amanengi ngenjongo yokwaba kutsha. uMnangagwa uphendule imibuzo eminingi ngendaba ezijiyeneyo. Kwezomnotho uthe leZimbabwe lehluleka ukungena kumanyano weRand Union ukuthi ilizwe lisebenzise imali yohlobo lweRand ngoba lingenelisi ukusuthisa imithetho yokungena kuunion le. Kodwa uMnangagwa uthe imali yohlobo lwebond iqinesaka ukwedlula imali yamazwe amaningi kakhulu nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazo uMnumzana Edwin Dlovu njalo oyisiphathamandla sebandla leMDC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngizwile nje ukuthi ngumuntu okhuluma esephelelwe imbono ongelamazano wanganceda ilizwe ngoba yena uthi ibhondi ingcono kulama-regional currencies lakho. Kodwa-ke nxa usubuza ukuthi-ke lanxa irandi liyi-one is to 14 point something ku-US dollar kambe abahola imali encane e-South Africa bahola amaranzi amangaki njalo ukudla lamanye nje ama-services ame njani intengo yayo compared to iZimbabwe. Uzathola ukuthi eZimbabwe ke imali yebo kambe kathiwa i-one is to 6, 1 is to 8 le-US dollar ibhondi leyo. Kodwa izinto ziyadura ngoba abazithega ngebhondi, bazithega ngephrize ye-US dollar. Yikho-ke ukukhuluma kwaMnangagwa ukhulume nje njengesothamlilo esivela khathana le esingaziyo i-economy ukuthi isebenza njani. Kuyatshengisela ukuthi abantu-ke bona ababakhokhelayo kabayazi into abayenzayo ngoba ukusilinganiso asenzileyo akuhambelani nalokho okwenzakalayo-ke ku-ground.
Ngokuzwa kwakho amazwi kaMnangagwa, ubona ungani ngumuntu othembisayo yini ukuthi kungaba lobungcono kumbe ngumuntu kade phonga ukukhuluma nje umotsha isikhathi?
Ukukhuluma ngoba amacebo uvele kabalawo abantu bezanu-PF kabalacebo kabalandlela ukuthi i-economy le bangayivuselela njani. Ebekhuluma nje ichithe isikhathi yikho nje simuze compare ke ibondi la marginal currencies ukuthi hayi ibondi lamandla ilamandla kodwa abantu behola malini ilamandla izinto zizimali nezitolo ilamandla ezibhedlela abantu bebhadala malini ilamandla amagesi eyimalini yizinto kumele zikhangele zona lezo ilamandla abantu bevele behola malini kumele ukompare ukhangele ama-services ukhangele ama-basic commodities ukhangele lama-salaries abantu ukuthi bahola malini asekukhuluma nje utshaya iganga njengalokho kwenziwe ngumnangako.
Hello-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe libikwa selise udaba lokwaba imali ephiwa amabandla alamalunga edale lePhalamende lisithi lalo lifuna ingxenye yale imali. Lo nyaka ibandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lizaphiwa imali eyizigidi ezintathu lengxenye i-3.5 million. Lokhu kwenzakala umnumzana Chamisa ebonane exoxisana loMakhuphe okwabantu abalobudlelwano obuhle emfeni kakwesikazi iBimbayi Tswangirai Jaba eHarare. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Alfred Ncube saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani emfeni yakoTswangirai.
Engingakuthi ngamafitshane ukuthi thine esintwini imfa into ehlonitshwa kakhulu ngakho ke yikho sihamba sizotha ngoba umuntu oyakhalela abantu kakhangelelanga ukuthi abe lenzuzo politically or otherwise. Ngosuku lokuqala ayisafika kuhle sasiya kusihlwa samukeleka wangena uDr Khuphe wakhuluma isimboli sabakhulumisa and kwaba ne-church service yakusihlwa ngoba isidumo salale endlini. Engakunanzelelayo ukuthi kwakulabantu abaningi lamalunga amanye ama-political parties agoqela abantu be-MDC Alliance oChino Dimba and others. Okwanidanisa kakhulu ukuthi the following day when we sesisiya e-City Sports Center ngalo kwakubuthanelwe khona okwenzelwa khona umthandazo okwenzelwa khona iseremoni yonke amalunga ebandla le-MDC Alliance enginakani ukuthi sebakwenza kwaba ngumkhuba ukuthi ezimfeni lapha bakhangelele ukuthi benze zepolitiki kukanti hayi thina esintwini asikhangelelanga ukuthi siye politiki ezimfeni.
Sizwa kuthiwa kukhona okwenzakeleyo
wathi kuqanjwa ilizwe likaDr Khuphe baba ngumsindo lokhano okungani bayameyisa kwaze kwathi umkhokheli wabo Nelson Chamisa wazama ukungenele ukuthi abakhuze laye kwamehlula wagcina sesithi hayi njengopresident wenqali ngathi ngikhuza ngingalale lifuna ngize ngiphini. Engakunanzela kakhulu ukuthi lo Speaker of Parliament wathethe uyakhuluma laye benza ngokufanayo. So kuyadanisa kakhulu-ke ukuthi ibandla leli selikukhanya lenza kumbe ukuthatha i-advantage of izimfa including umkhokheli wabo. Lingananzelela ngomnyaka ophelileyo sisemfeni yakoTswangirai kubhubheni umnumzana Tswangirai uDr Khuphe wabhuwa baze bathrethena lokumthisela endlini amalungu ebandla le-MDC Alliance. Kuyadanisa-ke lokho ngoba akusongxenye yesintu sakithi. Kunjenje sivela kungcwaba uDr Nicholas Ndebele obesebenzela eGarden House ungumuntu oyazakalaka kakhulu koBulawayo lemathebeleleni. Imfa yangikhona iqhutshwe ngendlela esihloniphekayo elesizotha. Kwathunyayelwa abantu baye emangcwabeni wabekwa kwadliwa kwahanjwa akuzange kwaba lokuxokozela kulalunga bekulabantu be-ZANU-PF kulabantu be-MDCT kulabantu the community members there was that level of tolerance kodwa engakubona koTswangirai imuli yakoTswangirai hayi kayilacala kuloku ngabantu kuyabe kungabona kuyabe kubhadile kumbe kuyabe ngoba nge-first day sakufikile it was calm nginakanele ukuthi babengananzeleli ukuthi siyabuya okukhomba ukuthi ngosuku lwesibili sokusiyangcwatshwa kumbe izinkokheli zabo ezahle zabatshela ukuthi hayi uKhuphe yabe khona kumele limbhuke
kuyayangisa kakhulu lokhuya, kuyethusa njalo esintwini sakithi. Hayi, I disapprove of that.
Ye, kolunye udaba sizwa kuthiwa selihambise emthethwandaba udaba lokubana imali leyana ephiwa ama-political parties lani liyithole, kuliqiniso yini lo?
Angila mandla ukukhuluma ngalokho, kodwa kuliqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba, ngoba nxa usakhumbula abantu be-MTC Alliance last year bathatha imali baze bathatha le ngxenye eyayimele ibe nge-MTCT. Ngakho-ke kulo daba olusemadala emthethandaba olokuthi ingxenye yemali ye-MTCT kayibiselwe, leyathathwa ngokungekho emthethweni kayibuyiselwe kubanikazi. Ngakho-ke nginakanela ukuthi unlike last year, communication was sent to the relevant offices lapho kudispeswa khona imali, bayikhipha andibana thina sibatshela ukuthi gabachazulule imali ngiphakathi laphakathi, benike labo ingxenye yabo. Kukhanya ngani lo nyaka, ngithemba baza kubamba ngendlela eyiyo, ngendlela eqondileyo. So lukhona ludaba lusemthethwandaba.
Alo-ke ngumsekeli kanobhala obona ngenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Alfred Ncube, ebesixoxa la ecingweni ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Lanxa iningi lisithi umnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo nguye inkosi yamaNdebele oqobo, omunye njalo ozithi yinkosi umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi hatshi yena nguye inkosi uqobo lwayo. UBulelani usebonakale embuthanweni embalwa elizweni laseSouth Africa, lapho avezwe khona emphakathini kumbizo enziwe ngempela sonto enkundleni ye-Berea Park khona le eJohannesburg, obekugcwele khona abantu. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo, umnumzana Greta Sibanda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, lathi baba sikuzwile lokho ukuthi khona uBulelani ngumntwana esimuzwayo ukuthi lizinyane ubele mbizo kadelayo eSouth Africa weekend edlulileyo. Sikuzwile sibili lokho. Sizwile futhi ukuthi kade othamelwe ngabantu abathile. Eqinisweni baba, thina vele into zonke sizenza kasizenzi sikhangele nje uBulelani, senza lokho okumele sikwenze. Inkosi umzilikazi ikhona, umzilikazi wesibili uRaphael Stanley Khumalo nguye futhi kuphela inkosi eyagcotshwayo ikhona pha ekhaya. Ikho-ke akukho okutshintshileyo ngokuhlangana kukamntwana uBulelani eSouth Africa lezinye izizalwane zalapha komthwakazi.
Luhamba njani lona udaba lwenkosi njengoba kukhanya akukaphumeli egcekeni ukuthi kahle kahle inkosi yamaNdebele ngubani?
Akukaphumele egcekeni ebantwini abathile, kodwa amakhosi amaningi asevele sekwazi. Yikho ubona uStanley Raphael Khumalo umzilikazi wesibili ekhanya, nxa ungalandela kahle uzabona ukuthi wonke amakhosi kathe sayenza imicimbi avela anxusa yena. Nakathesi kade kulo mcimbi omkhulu kakhulu okade ukhona eSouth Africa khona ngale nge-weekend yona le lapha yena akade khona uBulelani ekhuluma labantu izizalwane zakomthwakazi. Umzilikazi wesibili ubenxusiwe kumcimbi omkhulu wamakhosi okade ukhokhelwa nguRadebe oweRevelation Churches, lapho kade kubuye khona umama lo weSouth Korea umu. Ubethumele i-envoy yakhe, isithunywa sakhe esiqakathekileyo ubaba uMkhaphinyana, ubekhona ngale. Inkosi iyayinxusiwe, inkosi yathi hayi yona isoze ngoba iphakathi kweminye imisebenzi, yahambisa uhabinyana nge-weekend yakade khona amakhosi wonke kathesi nxa esenza imicimbi yawo anxusa umzilikazi wesibili okutshengisa ukuthi umzilikazi wesibili yiyo inkosi esibhekwa ngamanye amakhosi.
Alo-ke ngumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo owesendo lakwamzilikazi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomholi wesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo, uDokotela Solwayo Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi ngiyabonga, ngibingelela abasebenzulu.
Yee, hayi sibongile kakhulu ukusiphalela ithuba. Ungasitshela ukuthi kunjani ezibhedlela lezinsuku?
Hayi mina esibhedlela ngakhuluma ngesibhedlela esisebenza ngisempilo. Hayi kungani kuba ngcono, uhulumende uyathumela imithi lokuthiwa ngama-drugs and medicines. Hayi uyabuya sibili National Pharmaceutical Company of Zimbabwe okuthiwa yi-NATPHARM. So ngomumo embona ngakho kule indlela abayabisa ngayo imithi xa bengakhulubebethiya phambili bebisa imithi, izinto zingaba ngcono.
Siyabona ukubana umumo ungani unzimanyana ekakhulu kulabo ababe befuna ukuzoyelatshwa khonapho. Kuhamba njani, libaphatha njani abantu? Asithi ubuyile umuntu kuzoyelatshwa engela mali, kuhamba njani?
Okokuqala kumele ngikhulume ukuthi uhulumende eseyenze imizamo eminingi ukuzama ukunceda abantu. Okokuqala ukuthi abantwana bonke aba-under 5 labadala aba-more than 65 years old ababhadali esibhedlela bayelatshwa mahhala. Kuzobuya njalo wathi amama abazithweleyo labo babeletha bengabhadali lutho e-free maternity service. Kuzokuthi njalo wabuya wathi hayi igazi, ama-blood transfusion, hayi abantu bayaphiwa igazi mahhala. Wazokuthi njalo abagulayo ama-kidneys, i-renal disease, wathi hayi i-dialysis layo njalo free. So into zonke lezi engizikhulumileyo hayi ziyanceda kakhulu ebantwini. Njengesibhedlela sabantu empilo, nxa kuwukuthi kulo muntu oyesileka ukubhadala, hayi kuyakhulunywa nge-social welfare, umuntu ayelatshwa, akula muntu oxotshwayo.
Yes, kudaba lona lolo olwegazi, umumo wakhona umi njani? Liyatholakala yini, abantu bayabuya ukuzolipha?
Igazi vele liyahlupha indawo zonke, kodwa hayi abantu kula bantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors, abantu lokhu bedonate njalo lanxa izikolo nxa zivuliwe kunje. Bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo, ama-donors ngabantwana besikolo. Kathesi hhayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamele abhadale imali, kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungela mbadalo, kuhamba njani khona?
Hayi lokho akula muntu obhadaliswa igazi engakuthiwa akabhadali igazi. Igazi free, igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali thile ngokuthatha imali eyawakuthiwa ithatha kuma-airtime i-health levy fund. Hayi lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esejozile sibili.
Ye ke sikhangele kudaba lokubhadala lapho, siyasizwe abanye kakhulu omama ababe bekhululekile bethiwa bona nxa engabhadalanga kasoze avunyelwe ukuphuma esibhedlela. Kuyetholakala yini esibhedlela sakho la?
Hayi lokho into ezazenzakala kudala. Thina okwakathisa hayi akula nto enjalo, njengoba uhulumende vele sethe umuntu wonke ozobeletha akabhadali, akula muntu okufakayo endlini engabhadalanga.
Ubona odokotela labongi labongikazi bayenela yini elilabo esibhedlela la?
Hayi umuntu okumele uyikhangele vele lapho kuthiwa ama-third world countries, ama-health workers odokotela labomongikazi abeke bese bayenela ngoba ngabantu ba-skilled, banzima ukuthi batholakala, abanye bayabe bephuma besiya kwezinye indawo. Kodwa laba esilabo hhayi bayenelisakathi, nxa kungayenzakala ukuthuba lokuthi uhulumende asiphe abanye, hhayi singakwemukela. Bavele bayafunakala, bahlala besimeka lomhlaba wonke jikelele nje omongikazi labodokotela.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyanivalelisa abantu bakithi Mahlabezulu, sizabe sikhona sikhangelana khonapha elizweni. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile, ube lobusuku obuhle.
Alright.
Loke ngudokotela Solwayo Ngwenya umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza singapha eWashington DC.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa loNkosazana Debra Mkhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Esichasisela ngokuthi amalunga enhlanganiso le asebenza njani ngesikhathi isimo somnotho welizwe simi kubi.
Sina njengeBulawayo Vendors Association sibe nohlelo lwamasakho ukuthi bethayelana izimali besinde bebolekisane bodwa. Sinanzelela ukuthi kathi sizini lamabhenki sakula mali. So esikwenzayo siyabagrupha ngamagrupu maybe of 10 or 20. Then sebethaya-ke imali abangathi bayenelisa then sebebolekisana for ukuthi behoda. But ngendlela esikubona ngakho asisathayi i-R T D S leyi njengobana ihlala ivuka namhla ingokunye kusasingokunye. So sesivumela nokuthi si-adopte wona la ama-currency amanye amazwe njengama-rand lama-USA. So umuntu nxa ele imali yakhe uyahamba eyitshintsha eza wherever kumbe o-black market ebuye sechaya kule rani yiye sibone ngathi yiye esebenzayo ukuze bekwanise ukuthi then ngalokho ukuthi kulama-swipe lama-ecoface sesibone ukuthi vele noma singaze sithathe i-swipe noma i-ecoface kuba nzima ukuthi vele uyayitshintsha ngapho ukuthi 20 cash. So abantu heyi bathele nzima la sesithengisa sifuna yona leyo cashing ngokwayo ngoba sikwazi ukuthi ningasuka lapha sususuya ku-black market yezinto.
Lapho thi liyatshayelana khona utsho njengamalunga wodwa?
Yes, siconsider amalunga wodwa. Sibagrupile ngamawadi ngamawadi abanye sabafaka ngamathenzi ngama-20 according to ngokuzuza kwabo. So ufinde ukuthi khona like for example i-Cardi Park ine-membership yabomama abaningi abangafika about 150 to 160. So babuya lamadola i-visit which is bangena every Wednesday of the week. So babuya lamadola at the end of the day kuzuthi bayasebe collect about 150 to 160 RTDS. Then imali leyana isithi stewa maybe kubantu abangu-5 or 10. Idiphezu ngokuthi iyabe igroupu yewoda amatamatisi kumbe niyigroupu ehamba ku-cross-border. So nxa sebeyiseyile leyana mali sebehle begijima beseya ngako black market beseyajinsha yokufanele ukuthi ngxenye ithi muntu uchina mede ithola 300-400 rand. So yikho abakwenzayo. Then sibe sesiba namanye amagrupu angathi mandutshwane laba abangathi baqinile bahle batshelane ukuthi hhayi sibuya once a week kumbe ni once in 2 weeks sithola ama-100 rand. Sebechaya-ke leyo mali. Ngiyakhumbula kube lenye igrupu abashayile last week banike 2 people ama-500 rand.
Abantu nxa sebethenga-ke
i-ecocash njengoba nazo sengikhulumile kathi ezivela kusela muntu oyivumayo ezevenda ukuyiyamukela ngoba ungayiyamukela kunzima ukuthi uzayitshintsha ngaphi uyathatha ngaphi i-hard cash. So phandle lapho abantu vele abayibo abasithengelayo bathele nzima asisavumi vele o-ecocash labo swayite. So sibeke eceleni okungamani okuyithina konokwana la mafonisi esibeke eceleni sesifuna yona ikheshi ngoba nxa uthela ikheshi uyakwazi ukuyanegotiyeta lo tshintshayo bona laba ba-black market usuthola kuyimali yaphandle okwenza ukuthi lami nkwane futhi futhi ngiyowoda. Yiwufinde ukuthi even lema-market esiwoda khona ama-vegetables ama-fruit sometimes wethu ufika uthole imoti isithi khona mina ngodisa ngerandi uma ngabe there is an issue engiyizileyo namhla ukuthi bake balanda enye i-market lokhuzeni sabavelela ngapha emgozi kade besithi khona kabafuni i-R T D S bafuna ama-rand kumbe nama-US dollars. So impilo yangikhona isinzima kakhulu shwa elizweni leZimbabwe angazi ukuthi shwa awu-basic enu igovernment vele ikubone
kodwa ama-RTGS lokho eliwamukele
ama-RTGS lokhu sayamukela and ungamukela vela uhlale lawo 2 days endlini kumele ukuthi vele ntamba amanqandi thayisa so ngize ngigijime ukuthi ngize ngigijime libhotabhote ngize ngiyishini ungangcono ngilale endlini ngibe 50 rand yami uvele wokuyisengiyo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Debra Mgasa, isiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Ingoma kamhlabeleli wengoma zohlobo lwe Zim Dancehall uTalky Vibes ethi yona amantombazana ebhinga ahamba ebhunyumunyu engezelelwa ubuhle yizigqoko. Isithiwe nguhulumende mpela lingoma iyeyisa amadonga ebhinga ngakho akumelanga idlalwe emsakazweni kahulumende. Kodwa yena uTalky Vibes uthi ingoma yakhe ayeyisi abantu bebhinga kodwa incoma amantombazana la ngobuhle bawo. Sixoxe lomela ibhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda onguye owethulela uhulumende isicelo sokuvimba lingoma emsakazweni kahulumende.
Kagara binga jange wakashama yiwe yiwe I have gone with amuna na kare kudape ndumbi bai inumbi tabula na kare kudape
para ingoma le abantu abangabomama abaningi abazalwa ebhinga behlala ebhinga behlala kwamanye amazwe bathengisa ukukhonona kakhulu ukuthi khona ingoma leyana yayingani bakhangelela phansi babona njengabantu abangelasithunzi bazizwa bengabantu ababekhitshwe isithunzi ngengoma yena leyana so ngenxa yakho lokho okwenzakalayo-ke mina ngagcina sebekomplenilekile ngagcina lami sengiseyafaka i-complaint ku-broadcasting authority of Zimbabwe ukuthi hhayi ingoma le kukhanya ngani iyaphambanisa amalungelo abanye-ke so-ke mina liyibona njani so kushouthi i-broadcasting authority of Zimbabwe layo sikuthatha-ke amanyathela okuthi ingoma le ingasachaya emsakazini.
Kodwa-ke yena uma ichaya uthi nxa eyihlabela ingoma leyo ayisikho ukuthi uyacothoza, uthi yena uyapha njengomzekeliso nje kuphela, injongo yakhe engasoyo ukucothoza. Uthini wena?
Yebo, ngabe kunjalo ukuthi yena wayengela njongo enjalo, kodwa impumela yamazwi akhe nxa izwakala ngabanye abantu izwakala ingani idinga ukweyisa nokukhethisa abanye abantu. So yikho okuqakathekileyo, yena angabe wayengela njongo naleyo, kodwa impumela yamazwi akhe iphetha isiba yihlamba isiba iba yikuthuka abanye abantu. So-ke bona ngani ngaphandle kokubana lo ozwa ethumiwe engavuzwa njalo ukucasisa kwakhe ambone ukuthi mina ngasinceda ngayo.
Bakhona njalo abanye abangathi okwenzakeleyo lokho ukuthi ingoma le igcine ingasatshaywa emsakazweni kufana lalokho okuthiwa ngesilungu i-censorship, okokuvalela amazwi abantu ababe befuna ukwakhuluma okusenhlizweni zabo.
Angikwazi njalo yabona ukuthi i-censorship yona ngokwayo mina ngithatha kusitsho ukuthi uhulumende nguye othi yena hhayi wena senguvalela ukuthi amazwi akho angadlalayo kungela any sakhamuzi kungela any citizen of that country esuke yafaka i-complaint lapho kuba civil censorship. Kodwa kulesi sikhathi sikhuluma ngento yokuthi khona kwaba lama-citizens akhongenayo ukuthi hhayi lokho okwenzakeleyo ingoma leyo ehlatshelwayo thina iyasiphambanisa. So ngingazi-ke khonapho ukuthi i-state kuyabe kufuza ukuthi yenze njani nxa kuyukuthi kube nomunye othiyena ilungelo lami lapha liphanjanisiwe. Kwakufuza ukuthi benze njani bethule kuphela bethi kurayit lo-ke oyabe efake i-complaint ebesesizwa njani. Uyabona kukabili so nxa ngikukhangela mina ngibona kuyukuthi kungathiwa civil censorship but at the end of the day no kulo muntu othi hhayi bakithi ngiyaziwe ngamazwi alemhlabeni so-ke kuyabe sekudinga ukuthi kube le some kind of ibalance.
Yoke ingoma esidale inkulumo ingoma ka Talky Vibes ethi yona Binga isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa kusasa ngiyaba ngikhona ke ngomvulo ekuseni kusasa ke liyaba lilo Gibbs kumbe untungameli hayi thina sidibaneni nge Monday morning igama lami ngu Chris Gande lilayo.